manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitanine 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Vastamen Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo rimunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatendekwa parutivi nesangano remubatanidzo wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasungo nhasi mutevedzeri wasasikaro wezek vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori nekuti chinhu chinopondwa hachimuki chinofa ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo nekudaro vanhu vanofanira kumhan'ara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yezek nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika hurumende yakagadzira komisheni yezak uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura nestudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano retransparency international Zimbabwe kana kuti TIZ vasanowo matikiti vati nyika yezimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti corruption perception index mazuva aipfuura aya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei asi gore ratopfuura takaona kuti tiramba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muzimbabwe edi.
Vati uwori munyika, unuwanika pakasiana siana, kunyanya mmapazi ya urumende, kuzipatara muzikoro, pamwene kumatare edzimosa, izo sirikuita kuti vanhu vatambure. Izo zatsinirwa nemumwe mugari wekumasava, va John Piri awanga vari pamusangano uyu vati, uwori utadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika.
Panyaya corruption irikuitwa nasi zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kuti zero tolerance for corruption, but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine uori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years uniting the nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvimhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC. Vanhu vasere vari muchikwata ichi, icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou, vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira, ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira, kufumura, pamwe nekurwisana neuori. VaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika. Vati nechikonzero ichocho, America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri wembare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yembare nhasi, vaChamisa vati hapana utsinye hunodarika kuvhara musika wemupedza nhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, havana mari dzeChristmas, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuisirwa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mberi yamune dzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka ndichikumbira kuti market ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvimatongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwe.
Market yaziye politics, market yaziye tribus, yaziye zvapiro. Market international market, chiri anobva Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda market. Saka ichi chiri kuonesa kuti market ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa, vachiti nzara hainini kuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rino rembare 7 tatambudzwa. Unoita kunge wakaenda kunze kwenyika kunoodha. Madzimai hatisi kutyiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari kana wakaona iri foni motora. Zvinokodzera here kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake propati yeumwe munhu?
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mhirizhonga pamupedzanhamo, zvichitevera kushanya kwaita vachamisa vachamisa vauza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matano avari kutora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
VaHove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania vanhu vamumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Mune Harare Metropolitan Province ndataura tikati kune zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, traitor depression ne epilepsy, and ndoma conditions ari kunyanyira kuno kwa Harare Metropolitan Province tichitarisa kunyanyanya kumapsychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki vafarai kutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzidzisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu vane chidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira zvinotikwadza muupenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaspeta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo paWhatsApp +26 3 0771 611 311.
Tanga kwegore rino mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanyoshandisa zvinodhaka izvi kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiriri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Afrika inenge mudzimai. Afrika yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka tukaenda ku Washington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorerwa vana vake kubva kukei yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tukaenda ku Washington DC kuti toona kuti mutumwe nekuti madzimai tiri pano. Kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakuru vakuru venyika vekutonga nyika. Vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth ndo zvatiri kuenda kuwashington dc. Tikuendawo futi kuwashington dc kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Asi takanyanya kukosha tinobatsira kuti mhuri dzevana veafrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuwashington dc uku?
Tikuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizimisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure. Vakadzi, vana neyouth. Tikuenda kuwashington dc nekuti tine maprojects arikuda kuundawo kuzimbabwe. Vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanozvisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko. Asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuwashington dc ndine timu yandinoshanda nayo tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding. Tiri kumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tiri kushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yetexas. Takataura nemukuru mukuru wecongress wekutexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between zimbabwe netexas tena iyo inonzi sister city.
Vanga vari mukuru wesangano rePumulani Muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu reWest Sumatra kuIndonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha reSawatuno. Mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri rePadang. Vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neIndonesia National Search and Rescue Agency yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi. Mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweamerica reTexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekurussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kuMoscow. Griner akaendeswa nendege kuSan Antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake mujeri kuRussia. Nyaya dzekurwira ushe, usadunhu neusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonaland west pamwe nenyika yose. Dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe. Vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwashe chidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. Lacosmas Mandaza, Mutauri Mure Kamandaza, Inez Zimbanatu, Zochinjana Usho, Kanyamreda, Vano Chikunyange Muria, Inga Saruza, Fletcher Mandaza, Kutiva Silva Claudius Mandaza, Raisikan was Aishinamreda, Mujitu and Zimboyavo, Rakango Tiva Tomu, Pamina Sachigaro, Mazishemu, Remasha and the West, Ishengezi, Raka Gaza, Vanopet Mandaza, Vachipesa, Nevakawanda, Muri.
Karusira nyaya ndepekuti DNA na chifinge vakagadza acting chief vari vairi acting chief mwana kubana madzibaba acho ari kwavana kuziviswa kana izvo dzisiwe dzimba dzipashani yedimba iyo yamboto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagadzwa vanhu vanga varamba chinhu kubwe baba acting chief
vabandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa ehushe ndevana muzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri izo
baba wacho anyakwa ehushe vachanga dzina kugara umuse aita zvinenge zvekubhadharana nana tomo
vabandaza vanoti dzimba nhatu dzinochekwa maringa pasi chidya usavi nekwa mudziviri ndidzo dzinochinjana ushe kwanyamweda vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu remasonal and west vapeter paspamire vanozivikanwa saishengezi ishengezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari vanoti vakagadza mwana waishe nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwanyamweda
wakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvinoita moorichana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumadii mamira angopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zabuzetrichifu
ishengezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwachivero mashayamombe nehwekwachidziva makakatanwa eushe hwekwamashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti high court izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saishe mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe
saka haikoti yakabva yamisa mambo vaya kuti bvumira ikushanda asi ndimambo havo vachiri mambo vanongofanana nevamwe bati vakatei vapiwa mota yavo obva yanhinga ipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematara
mumiriri wenoton mudare reparamende vatemba muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuchina mushure mekunge zvarova ishe nyamweda vanoti hurumende kuburikidza nevana muzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesa rekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesa vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika asi vanoti vana muzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu remarshall and central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwanegomo kumazowe nehwekwabushu kushamva.
Kushamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare rehigh court vachipikisa kugadzwa kwavagracious mukanwa saishe bushu. Vamusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaire ishe bushu vashobushu muna 2016. Kumazowe vaive ishe negomo valashiya sitsinde vakaripisa vari mutungamiri wemdc vamogen tsvangirai muna 2012 vachivapomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai auxilia munangagwa. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.
pamutambo wekwata finali yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati peBrazil neCroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwata finali uriko na 9 manheru ano pakati peNetherlands neArgentina. Chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwe nhoroonde yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana arutamba kuzi inini daigona chikoro kana nanasi handisi mdaka pusa stiri saka iwa pawandavaka anzu wanishiti ndoda kutenge kwa mitare wa ingo it's a passing passion ya huyo kisha kufunga mwana 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 mwana
Njiji wari kutambira na saine mumanzu wako.
Yeah, music yedi kutambira zvakanaka. A lot of people singateita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti ama songs edu andi convince kuti usongo mbelei.
Vaunoti ava ndivo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani.
Kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira. Ndo vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana. Tango kuridza gitare pano vanhu vaitoo ndiinkarejawo. Mwezi iyo yaunongochiita pane munhu anobaita kuti haafungira kubuda zvinongera kufamba. Kwozoita ende unonida vanhu vanokushingisa ava zvakasiyana siyana kumadifferent stages emusic kumashure omo iva Mutukudzi vaindisingisawo kuti amwanangu kushinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho kuchitanga there are people like Sawiro wangu vainzi Vincent Mukwende aindiinkarejawo kuti ndidzidzire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri.
Vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi?
Angade kutibata ngavatibate on all social media, ngavatibate pakanzi Sarungano, that is our name across all social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, everywhere Sarungano was stable. Then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare ngaruwande kakaitwa na Sarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa.
Chekutanga mukasvika pano svikai nerugare, chechipiri muchizobva pano endai nerugare. Rugare ngaruwande wamuri nhasi, rugare ngaruwande wamuri nhasi, rugare ngaruwande wamuri nhasi, rugare ngaruwande wamuri nhasi. Chekutanga mukasvika pano svikai nerugare, chechipiri muchizobva pano endai nerugare. Rugare ngaruwande wamuri nhasi, rugare ngaruwande wamuri nhasi, rugare ngaruwande wamuri nhasi, rugare ngaruwande wamuri nhasi.
Tinotenda Sarungano, ramba uchiendera mberi nenyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup. Pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka yane mufaro ndine Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gaino Saidi.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN Anti-Corruption Day, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha ezilo ngenxa ye-corruption. Ngoba walalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sesiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora. Saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-German. Yibo abasinceda kakhulu. Ikliniki zehama nemtshina konke. Last month bafikile bazeyihanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungomaze Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama okweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe kulolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN Anti-Corruption sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha ezilo ngenxa ye-corruption. Ngoba walalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sesiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokhele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe iziningi lama-qualifications kuya-affecta ama-ordinary citizens izinto lama-qualifications abala access to imisebenzi yonaleyo.
Umnumzana Kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huri.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Sifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyivulale yonke into ibulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF ngoba imbono amaphupho phecelezi esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababika uhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fanny Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngimndodolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Legby owaseBilitane, uErnesto Savona oItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla ze-United Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekilinika yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne diaspora sabaloncedo kakhulu sacina sithole idona from iGerman yiwo abasincedisa kakhulu ikliniki zehama lemtshina konke last month bafikile bazehanda over amaGerman then bayehanda kubaba induna yethu chief Kambo yayimele sivulwa zange savulwa ngoba uMP ubaba Ndlovu wayengekho wayese-Egypt bele usebenza babehambe la ngawo so saba le nsolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister we-tourism ikomiti iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngako ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenzi siyakho iklinika le sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogambo sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places kuma-district amanye kodwa sibazile sithole ukuthi bonke bagqoke iritalia ezami kodwa ekliniki yakhiwa i-community abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Ndlovu okusimasikele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhulumisile phakami u-vice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isiNdebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya katshana izakamizi ezecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balela ngalokujabula kabathola ngalutho sengase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebethaya amatoyitoyi pasi naningi pasi lobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvota abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemachinge abantu besinots abantu betoli abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayathile basebenzi labantwana bankulunkulu into abayenzele ezama abalangicani even isibi lamanye amamemba ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo
umnumzane Solani njemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East eParliament umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni ukungani kuhle kweZulu ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo uhulumende weTaliban laye usengeze lokho kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala ngempela abohlelo lweUnited Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilithumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elithumi ukwakha njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion kuxwayisa umnumzana John Kelly umeluleki we-United Nations ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo okugoqela abesifazane lamantombazana kodwa njengoba sonke
sazi, kutsho umeluleki uKelly. Uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhathana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan, ilizwe kalisoze lanelise njalo ukuphakama okugcweleyo. Lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho, umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo. Alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo, bengasiza njalo ekubumbeni imiphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan, kutsho uKelly. Ngenyanga kaMpandula, uNobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience. Umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo. Elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi. Ngenyanga kaNcwabakazi, elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan. Sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo, elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup. Kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 le-RNL James Makaya uthi phakathi kweFrance leBrazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathesi, ama-team awek aphumile sokusele ezinkulu kuphela, but anyway, i-World Cup le nginika iFrance ma ukuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Ya, yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mbijana weplay, but between them ikhona ezawina yakwazi. Asazi ino ibhora liyasurprise akungatshintsha, but hey, ziyathatha zonke.
Ohlala edolobheni lakoBulawayo uTiny Chuma uthi yena elaseNgilandi yilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Ah, nombani i-event izothatha ikhapu. Because my gut feeling is telling me so, and everything, the players, they are so strong, and I believe that these guys are going to win. And because I watch the English Premier Football, so I like in England, so I am sure that it's going to win. Viva England, viva!
Wasakulayo Justice Ibanda uthena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there abaningi badlala ama Premier League which are more advanced, abantu abaningi ngale competition eningi, so they are exposed to the pressure lalana e World Cup. Morocco singaba le chance, but Morocco I take the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup, so maybe i-pressure lena siyakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngagoqelele Croatia lona elidlalele Brazil, ele-Netherlands lona elizadibana lele-Argentina ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Morocco lizatshana lele-Portugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi ele-England lizadlala lele-France ngehola lethoba mune munye ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Was a Friday, my darling.
kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJazz Maravini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Amuya cabangana, buena la ucona. Amuya cabangana, buena la ucona. Si soy a mi abulanga tele, bueno lo vambo lo ha.
Ijahala umahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside. Nanga ukhwathu seliqino kwelitshe selibuye lelidlikizana yendlalade. Yekela sikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo ethiyeneyo esintu eyakhona bokwelakithi emathebuleleni lapho enzalwa khona ikakhulu gogo Dlamini amahlaba ithwale amalala ndawana amajiyampunu. Ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba nginjenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugodla omnyama isigaba sakithi laphana enyoni ngikhumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala yikho ngikhulele kukhona sebisinkomo le mbuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi.
Umaravini selamadlalaje alishumi 10 kuhlanganisela asibhathelelwana namhlanje limumetheni leli dlalaje Jazz.
I-albhamu leli lithi Xola, albhamu elilengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu. Ngingaba noproducer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguyeproduce i-albhamu. Ngasebenza nekaruru negitari kwenye ingoma, ngasebenza negroupu ethiwa Amaqaqa. Ya, so yibo abantu esebenzelako kule albhamu ihle kakhulu. Ngabafana abafana ngapha nje kola khona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula thula sizwe
ukukhula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Ngibonge uNkulunkulu ngakho konke ngiyambonga umdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni. Ngoba kunzima kakhulu, ngibonga kakhulu kumuntu ozizileyo ongixhasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami ngemuli yangakithi ekaSihawu lo ebelika ukuba ubaba nomama abangixhase kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo. Ngibonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula wangincusa esitethawuzi ukuthi khona azokuza ukuthi uyini ongihluphayo.
Jazz Maravini esiliphethe namhlanje. Abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngapha
kulukandaba ngijele yonke indawo. Ngikhona kuFacebook, ngikhona kuTwitter, ngikhona kuInstagram, ngikhona kuYouTube. Bantu bakithi hambani liyefika lifinyelele lapho, lifike kule ndawo kuthiwa yikulayika lakusubscribe nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona
umculo uyamthanda uyamazi ulale uzwa kanjani umculo awenza ukuqhakathikile isuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usekele umculo kaJesu Marabeni kuthi ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwemvela yakho la nguba nguwe kwakho
noma ungase ubhekane nobunzima munganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke nempilo yakho utsho njalo ke uJesu Marabeni udlalela ngexola uye bese la ukuhlela woza Oh, no Friday. But I don't know if I'm going to go to the Jesus band.
Wazwaba mnandi umculo kaJesu Marabeni esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kumapenalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu ekuqhutshelwa kweleQatar owe-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola abebandla leZANU-PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muBabwe.